Hondo ye Hamas le Israel ichiri kuenderera mberi zvinova zvinhu zviri kurwadza chaizvo vanhu vari ku Middle East ikokoko kunyanya muGaza kana kuIsrael.
Pane matanho ari kutorwa here nedzimwe nyika kuti pawanikwe ipo paine kutaurirana kwerunyararo amunoti ari kubatsira pari zvino?
Tinoona kuti nyika yeLebanon yakatotanga kudonhedza rumwe rubetsero muGaza imomo, vachinge vachida kubatsira vanhu. Ukuvo kuUnited Nations, musangano webatanidzo wenyika dzapasi rose, vari kumiramiravo vachidembawo kuti aiwa dai mambomira vanhu vakwanise kubatsirikana mozokwanisa henyu kupfuurira mberi. America iri kuonekwa ichimiramira ichimanyamanya chose. Secretary Blinken vanoona nezvinoitika nokuzvidzira kwedzimwe nyika vafambazve kudunhu iroro, vachienda kunana Egypt, vachienda kunana Saudi Arabia, vachienda kunana Qatar, kuzama kuona kuti kutangira zvose vabatwa vakabatwa neHamas vasunungurwa here, zvekare kuti chikafu nemishonga nezvimwe zvokuriritira marefugee vanhu vari mukati mehondo vari kuGaza zvikwanise kunge zvichisvika, kana kwamboitwa yatingatiyo ceasefire kana kumbomira Israel isange ichimbomira kurwisa Hamas. Asi Israel kuti aiwa nguva iyoyo hatina yokuti timbomira tiite izvozvo. Asi samazivira atinoita zvenyaya dzokuchidzana kwedzimwe nyika zvehondo dzakaita saidzo dzidzi, vakuru vakuru havasi kuvata vachizama kuti pave nokuyanana hondo inge ichipera.
Semaonero enyu, medzisiro yehondo iyi ndeyei?
Chishuviro cheUnited Nations ndochokuti icho pazenge pachiva nenyika mbiri yeIsrael nePalestine, vachinge vachisheya mabhodha avo pasina unotsvara mumwe, pange paino kudyidzana.